Foreign Service Institute, Shona Basic Course, Unit 32. Basic Dialogue.
Kune hokwa yemuchato. Kune hokwa yemuchato. Wanhu vazhinji wakakokwa. Ndiani anozowasanganisa? Ndi musandiri wekwa Mutare. Rugashiro rwekutanga ruri ipapi. Pamundenda. Waimbi wanozobva kwa Mutambara. Wanozodaiga shamwari zhinji. Mwaane zvipo here? Handisati ndaanacho. Usanonoka.
Supplementary vocabulary.
Ndinotsvaira mumba. Ndinotsvaira mumba. Ndinogeza mumba nekuisa mushonga. Ndinopukuta zvigaro netafura nemibhedha. Ndinogeza mafafitera. Ndinomisa midziyo yose munzvimbo dzayo. Ndinogadzira imba yomweni yokurara. Ndinoisa zvekugezesa nemafuta mumupanda mwake. Ndinoisa mwenje mumupanda mwake. Ndinozadza mwenje ngeparafini. Ndinowaridza machira nemutsamiro zvakachena.
Sentences for systematic practice. Group 1.
Ndivanani vanorima? Warimi. Ndivanani vanorima? Warimi. Ndivanani vanorimisa? Warimisi. Ndivanani vanofundisa? Wafundisi. Ndivanani vanoimba? Waimbi. Ndivanani vanobika? Wabiki.
Group 2.
Munyori anoitenyi? Anonyora. Muimbi anoitenyi? Anoimba. Mufambisi wechikoro anoitenyi? Anofambisa chikoro. Mubika anoitenyi? Anobika.
Group 3.
Ndopinda mumba here? Usapinde mumba. Ndopinda mumba here? Usapinde mumba. Ndoputsa mavhingwa here? Usaputsa mavhingwa. Ndogadzira midarara here? Usagadzire midarara. Ndochera makomba here? Usachera makomba.
Group 5.
Ndakuenda kundodirira mbeu. Watitaurira kuti sadirira mbeu. watitaulira kuti sadzidirire. Ndakwenda kundodirira mbeu. Watitaulira kuti sadirira mbeu. Watitaulira kuti sadzidirire. Tobvisa ndiro here. Watitaulira kuti sabvisa ndiro. Watitaulira kuti sadzibvise.
Group 6.
Shuka yapera. Ndiani waipedza. Shuka yapera. Ndiani waipedza. Mwana wakarara. Ndiani wamuradzika. Mvura yawira. Ndiani waiwirisa. Mwana wagara pasi. Ndiani wamugadzika. Chirongo chadona. Ndiani wachidonesa. Chikoro chiri kufamba zvakanaka. Ndiani ari kuchifambisa. Mombe dzamwa. Ndiani wadzimwisa.
Group 7.
Tarima munda wedu. Marima wenyu here. Handisati ndarima. Tarima munda wedu. Marima wenyu here. Handisati ndarima. Tageza mbasha dzedu. Mageza o dzenyu here. Handisati ndadzigeza. Tadaidza shamwari dzedu. Madaidza o yenyu here. Handisati ndadaidza. Tatsvaira mumba mwedu. Matsvairawo mwenyu here. Handisati ndatsvaira.
Reading practice.
Ndine hoko yangu musi wemugobera. Ndine hoko yangu musi wemugobera. Ndinoda kukoka vanhu vazhinji. Wana baba, wana mai wemuguta munokokwa. Panozowane zvokudya zvizhinji. Ndinokokazve vanakomana nevasikana. Iyi hokwa inozowamba masikati. Tinozowamba nemitambo yevana. Kuti yapera, tomwa zvokumwa. Wabereki votambawo yavo. Kudya kwose koburwa kupuwa vanhu. Mweni ari kuuya todiniko. Mwenari kuuya todiniko. Unogeza mumba ne mafafitera. Ndinoisa mushonga here pasi nezvigariro. Ndingafare kuti wadaro. Misa midziyo yese munzvimbo dzayo. Ndinogadzira mupandanyi wemweni. Unogadzira mupanda mudiki. Mune machira akachena here? Hunde unotora machira mitsamiro nezvigezi zvakachena. Mwenje une parafini here? Kwete unoda kuzadzwa.
End of Unit 32.